Kunyange hazvo pasina mitambo kana minamato yaitwa mukurangarira vatsvangirai muSouth Africa, zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinogara muSouth Africa hazvikanganwe basa guru rakaitwa navatsvangirai vachiri mupenyu. VaSox Chikovero, avo vaive tsika nditsike navatsvangirai, vanoti vatsvangirai vakarwa ndima yavo uyewo vakavadzidzisa kuti kuve mune zvematongerwo enyika hakusi kudza zvigaro.
Nhasi izuva rakwanisa gore kubva musi wakatisiya vaMorgan Tsvangirai, avo vaive murwiri mukuru wekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe, vatingati gamba rezvekugara zvakanaka kwevanhu muZimbabwe. Makarwa ndima yenyu, save makatidzidzisa kuti kuve mune zvematongerwo enyika ndikuti iwe uonekwe kudarika vamwe vese. Handi kuda zvigaro, asi kuti kushandira vanhu veZimbabwe. Save tinokurangarirai nhasi. Maive mukoma wangu, maive mubatsiri wangu, maive mupi wemazano. Tairwa, taiseka, asi taipedzisira tichigara pasi tichiwirirana. Fambai zvakanaka, Save, muve nerugare. Chandokumbira ndechekuti mweya wenyu ngausasiya musangano uri wega. Rambai muchidzoka kumusangano mumweya kuitira kuti shuviro yenyu isakanganwike. Tinokurangarirai, Save, muzorore muruka.
Vamunyaradzi shoko, avo vari muhupoteri muSouth Africa, vanoti ndemumwe vanhu vakashandiswa zvikuru nebato reZANU-PF asi vakabviswa muusungwa uhu navatsvangirai.
Chokutanga, ndinoda kuyeuchidza vana veZimbabwe kuti isu vana vemaWar Veterans vanokozwa tiri vamwe vevana vakanga vachishandiswa zvakaipa nemusangano wakaipa kudai weZANU-PF, kusvika tazosvika pakugamuchira shoko rokuchinja, shoko rekubudirira, shoko rokubatana, shoko rerunyararo kubva kuna vaMorgan Tsvangirai. Zvinova zvakaita kuti tive tinoshandura maonero namafungiro tizosvika pakuti kwete, regai tiende tinobatana navanhu, tishande pamwe chete nevana veZimbabwe. Saka nhasi tinobatana nemhuri yese yeZimbabwe, nemhuri yese yebato reMDC, tichipemberera upenyu hwavaMorgan Tsvangirai. Tinotenda.
Kanzera weMasvingo vaGodfrey Kurawone vanoti vatsvangirai munhu aida kuona Zimbabwe ichienderera mberi zvakanaka ine utongi hwejekerere.
Isu vechidiki yemhuri yeMDC, zuva ranhasi rakatikoshera zvikuru tichirangarira nokupemberera upenyu hwakararamwa negamba redhemokirasi vaMorgan Tsvangirai. Morgan Tsvangirai munhu aida kuona nyika ino ichienderera mberi zvakanaka. Morgan Tsvangirai munhu aida kuona vana veZimbabwe vachirarama vakafara. Munhu aida kuona vana veZimbabwe vachirarama munyika ino utongi hwejekerere. Ndozvoga zvavairira Morgan Tsvangirai. Mukarangarira mugore ra2009 chimene government chakavapinza government nyaya yekuti vana veZimbabwe vanga vatambudzwa vachiurawa nehurumende yaRobert Mugabe. Vakaona zvakakodzera kuti aiwa vagone kungoshinga vabati vamwe chete kuti vashandire nyika yavo veZimbabwe, vana veZimbabwe vagone kusununguka. Saka nhasi tinorangarira tichirwadziwa pamwe chete nekuti chakwavakatiita kuti aiwa Morgan Tsvangirai, makanga matibatira basa zvakanaka, makarwa kurwa kwenyu kwakanaka, chizororai murugare.
Nengo ye MDC iri muhupoteri muSouth Africa vaEric Gono vanoti vacharamba vachirwira zvido zvavatsvangirai.
14 February izva rinotirwadza, izva rinosuwisa, izva ratinorangarira upenyu hwababa Morgan Tsvangirai. Murume anga ane chivindi, murume anga ane kuzvipira, murume anga ane rudo, murume anga achirwira kodzero dzavana veZimbabwe. Isu sevechidiki vaimuteerera tichikurapa tichirwa pakasiya. Nhasi uno kutaura kutaura kwatirikuita kudai, so ini Comrade Gono, organizing secretary weBulawayo Youth Assembly, ndikutaura kudai ndiri munyika yeupotero. Takatiza muZimbabwe tichitiza makarwe mushure mekunge hurumende yavamunangarwa yatsimbirira vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakasimuka vakaratidzira, asi mushure meizvozvo hurumende yakada kutya vana vayo. Ndosaka nhasi tichitaura kudai tiso tiri munyika yeupotero, asi hatisi kuzomira kurwa, nekuti baba vatsvangirai hondo yavakatanga tichaikunda ende tichaipedza sevana vechidiki veZimbabwe. Zororai murugare, Sara.
Vatsvangirai vakarwara kwenguva refu nechirwere chegomarara, vakashayikira muchipatara chemuJohannesburg musi wakukadzi 14 gore rapfuura. Vatsvangirai vakashaya vave nemakore makumi matanhatu nematanhatu. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.